kutongwa kunotevera zvakaipa zvemunhu. Kutongwa kunotevera zvakaipa zvemunhu. Muteereri, Mwari havasi kuzongotonga chitonge-tonge sezvinoita vanhu, nekuti vanhu vanoita kachitonge-tonge. Munhu anongotarisa mumwe munhu achifamba apo, wonzwa zvonzi, tarisa mafambiro aanoita, anozvikudza. Tarisa matauriro aanoita, anovhaira. Tarisa mapfekero aanoita, anoonererwa. Tarisawo nekufinyamisa-finyamisa kwaanoita chiso chake, nekumonya-monya kwaanoita miromo yake. Anofunga kuti ndiani chaizvo. Kungotonga-tonga ndomaitiro evanhu. Asi Mwari havadaro. Ndochinondifadza. Kana paine chinhu chandinoti kana ndiri ndega, ndinonzwa mwoyo wangu kukomborerwa. Inyaya yekuti kudenga ndichatongwa naMwari, handisi kuzotongwa nemunhu. Nekuti ndofunga dai tanga tichitongwa nevanhu, hataipinda denga. Munhu anongotaura zvimwe zvinhu zvokuti kana ukazvifunga, unoshaya kuti kozvakambobva nokupi. Ndaitaura rimwe zuva naamai echidimuro, tichitaura zvimwe zvinhu zvaitaurwa nevamwe vanhu pamusoro pangu ini. Kunzi vanhu vari kuti zvakati nezvakati pamusoro pako, ndaadzimai vaitaura avo. Ndotarisa zvaitaurwa zvacho, kuti ndione kwazvaibva nekwazvaienda, ndakange ndisingazvioni. Kuti ndione umbowo hwekwazvaibva nekwazvaishuviwa kunzi dai zvaenda, ndaizvishaya. Kwaingova kutsoropodza kwakanga kusina umwari mukati. Imwe yemhosva dzandaipiwa ipapo yakanga iri mhosva yekuti ndine mumwe munhu andakanga ndichifarira zvikuru, ndisingamutuke pabasa sematukiro andaiita vamwe kana kuti matsiuriro andaiita vamwe. Nditarise munhu uyu. Munhu uyu akanga angosevenza neni mazuva mashoma-shoma, svondo mbiri, asi vanhu vanga vakutarisira kuti ndinofanira kumutsuura sekutsuura kwandaiita vanhu vandanga ndashanda navo mwedzi mitanhatu kana kuti makore maviri. Wotarisa zvinhu zvakadai woti, kwazviri kubva ndekupi, kwazviri kuenda ndekupi, hazvinzwisisiki, ndoo maitiro anoita vanhu. Saka indinongotenda hangu Mwari kuti kana tasvika kudenga uku, achatonga ndiMwari, kunenge kusingatongwe nevanhu. Dambudziko rine munhu nderekuti haone zvese. Ndochinhu chandakaona inini, munhu haone zvese. Saka nekuda kwekuti haone zvese, paasingaoni anoita zvekufungidzira ozadzikisa. Panenge paine vaya vatainzi kuchikoro vana dash dash, iye munana dash dash maka anozadzikisa, oisa zvake zvaanoda zvinofambirana nemafungiro ake, nemaonero ake, nezvinangwa zvake. Kana aine zvinangwa zvinosundwa negodo, anozadzikisawo zvinoita kuti godo rake ritsigirwe. Kana aine zvinangwa zvinosundwa nerudo, anozadzikisa achiisa zviya zvinoita kuti rudo rwake rutsigirwe. Asi kazhinji kazhinji nevanhu, unoona kuti zvinangwa zvacho ndezvegodo, ndezvekuparadza, ndezvekupesanisa, hazvina kana umwari mukati. Ina handifariri zvinhu zvakadai, asi handigoni kuzviramba, nekuti zvinhu zvinoitika munyika yatinorarama. Kazhinji kazhinji ukange uchitaura nevanhu, vanhu vanongotaura zvavanoda, asi zvisingambotsigirwe neumbowo hwezvinoitika panyika pano. Rimwe zuva ndandiri kuno umwe musangano zvakare tichikurukura pamusoro pezvinhu zvakanga zvaitika gore rakapfuura racho. Uchinzwa vanhu vachitaura, vanhu vakuru, vana mai naana baba, vane dzimba, varume nevakadzi, vanotonzi mai, vanotonzi baba, uchinzwa achinyatsovhura wepamusoro newepazasi, achinyatsotambisa-tambisa rurimi mukanwa umu, kutaura nhema dziri pachena. Kuzoburitsa umbowo kudai kuti handei kuumbowo titarise kuti zvamuri kutaura zvinotsigigwa noumbowo here? Boi boi, kuita fanika mangoi kana kuti kiti kana kuti katsi pachishona. Nemhaka yekuti munhu haminu zvaanguri, kana chiri chivi here chakabaya chikatyokera. Asi ini ndinotenda kuti kutongwa kwakakwana kuchaitika pamazuva ekupedzisira. Apo tinenge tichitongerwa chaizvo chaizvo zvatakaita. Iye zvinounga nditi ndinozvikudza. Iye zvinounga nditi ndinovhaira. Iye zvinounga nditi ndinoonererwa. Iye zvinounga nditi ndinonyeba. Asi musiki wangu, muzivi wezvose, muiti wepasi nokudenga, anoziva chokwadi, anonyatsoziva pandimire, uye achatonga nezuva rokupedzisira. Asiwo kune vanoita zvakaipa, ndinoda kuti munhu wese anoita zvakaipa azive kuti muprofita Mika ari kuvimbisa kuti kutongwa kuchatevera zvakaipa zvemunhu. Kutongwa kuchatevera zvakaipa zvemunhu. Hapana ari kuzonzvenga. Hapana ari kuzoti ini ndichangoti nyengu neuko. Aiwa, vanoita zvakaipa vachatongwa. Kunyange vanoita pakavanda tisingaoni, vachifungidzira kuti vakangwara, zvichabuda pachena. Hanzi zvichaparidzwa pamusoro pedzimba zvichinzi, Maika Jilima vaiita zvakati nezvakati nezvakati. Fungai kunakidza kwazvingaite ukafunga zvimwe zvinhu zvatinomboita sevanhu. Unongoti inenge iri nguva yokuchema, asi inenge iri nguvawo zvakare yenyasha dzaMwari, nokuti Mwari vanenge vachitonga zvakarurama, vachitonga zvinoenderana nemabatiro awakaita. Ini ndinofara chaizvo nokuti nhasi uno ndinopinda muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Mika. Ndakava nenguva yakareba chaizvo ndichitsanangura mavambo ebhuku rino. Zvino ndinoda hangu kuchipinda mubhuku racho. Ndinoda kuti zviya zvandinenge ndichitaura ndichivimbisa, iko zvino ndichipinda mazviri. Ndinotenda kuti mwoyo wako wagadzirira zvino kudzidza, nokuti chero neni ndagadzirirawo chaizvo kuti Mwari vachindishandisa kuti ndidzidzise shoko ravo. Ndinoda kuti tibva taona chikamu chinotangira chitsauko chino chichiva icho chinovhura bhuku ramuprofita Mika. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutongwa kunotevera zvakaipa zvemunhu. Kutongwa kunotevera zvakaipa zvemunhu. Asi chikamu chino chandava kupinda machiri ndiri kuchitarisa chiri pasi pemusoro unotiwo, kutongwa kuchauya nokuda kwekutadza kwakaitwa. Kutongwa kuchauya nokuda kwekutadza kwakaitwa. Ndinoda kuti ndikutaurire hama yangu kuti mubhuku rino tichange tichiona kumwe kutaura kunenge kuchisimbisa chaizvo, kana kuti kumwe kutaura kunenge kune simba. Zvino ndinoda kuti ugocherechedza tichitangisa mundima ino, pandima yekutanga muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Mika. Bhuku ramuprofita Mika, chitsauko 1, pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, shoko raJehovha rakauya kuna Mika weMoresheti namazuva aJotami naAhazi naEzekia namadzimambo aJudha raakaona pamusoro peSamariya neJerusarema. Samariya rainge riri guta guru muumambo hwechekumusoro. Guta racho rainge rakavakwa naOmri mambo waIsraeri, uye rainge riri guta rekunamatwa kwezvimufananidzo. Ichi ndicho chimwe chinhu chinovengwa chaizvo naMwari. Ndinoda kuti ucherechedze hama yangu muupenyu hwako kuti hauna mate chimufananidzo here, nekuti dzimwe nguva unenge uchizvikanganisira upenyu hwako. Kana uchida hako kuparara, shumira zvimufananidzo pachinzvimbo chokushumira Mwari. Asi ndinotenda kuti hakuna munhu angade kunamata Mwari wezvimufananidzo kana achiziva chokwadi chokutonga kwaMwari. Guta racho reSamariya rainge rakonzerwa kuti rive guta rinonyanyozikanwa chaizvo naAhabhi naJezebheri, avo vainge vavaka temberi vachivakira vamwari vaBhaari. Uku ndiko kunonzi kutsigira Satani chaiko. Chokwadi chandinoda kuti ndigokutaurira hama yangu ndechekuti munhamo, munhu anoda kutsigira muvengi, kunyanya-nyanya Satani, nokuti naiye Satani wacho ndicho chinhu chaanototsvaka chaizvo, uye anenge achida kuenda navo mugehena. Zvinoiwe ramba kuva mutsigiri waSatani. Ahabhi naJezebheri vainge vachitotsigira chaizvo Satani. Ndosaka ndichifarira rumwe rumbo rune manzwa anotirwo, ndiani unoda kuseenzera Satani? Ini kwete, ini kwete, ini kwete, kuramba ikoko. Muteereri, uku kunongofanana zvine kupa muvengi nzvimbo muupenyu hwako. Chandinoda kutaurira kahama ndechekuti Satani anotofanira kutsamwa chaizvo apa anenge achiona upenyu hwako husina nzvimbo kana ugaro hwake. Zvino ini ndinogara ndichitaura kuti ukaona munhu asinganetswi naSatani ka, chinenge chiripo chete ndechekuti anenge achiwirirana naye Satani wacho. Zvino kana uchiwirirana naye, chingoziva chete kuti kwaachaenda kana kuti kwaachaguma ari, newewo ndiko kwauchaendawo. Mose muchaenda mugomba remoto chete. Guta racho rainge rimire panzvimbo yakanaka chaizvo nenguva iyoyo. Asi handitendi kuti nanhasi zvichingori sezvazvainge zviri. Nhasi uno guta racho ranguva sedongo, zvinobva zvangobudisa pachena kururama kwechiprofita chaMika. Zvichida dai zvanga zvisina kudaro, dzimwe nguva taizongoti chiprofita chacho chinenge chinoreva nhema. Asi ndinotenda kuti chainge chatozadziswa. Kunyange zvazvo Mika ainge ari muumambo hwaJudha, chiprofita chake chaingove chemativi ose uye chainyanyozendama kuumambo hwechekumusoro. Ndinoda kuti ndikutaurira hama kuti dzimwe nguva shoko rinogona kubatanidza marudzi ose avanhu zvichienderana nezvinenge zvichiitwa nevanhu vacho, uye kuti shoko racho rinenge riri rekuti kudii. Iye wainge achitodzana naye Isaya ainge ari muprofita weumambo hwechezasi. Uyezve ndinofunga kuti Mika semurume wechidikiwo aingotenda kuti Mwari vaizoshandisawo muprofita Isaya muumambo hwechezasi. Apo Mwari vainge vachimutuma muumambo hwechekumusoro. Uye kuita kurudzi urwu kunongondidzidzisa chete mweya wekushanda pamwe chete. Iko kushanda pamwe chete kwacho, kana kuti kushandidzana, ndicho chimwe chinhu chinoshayikwa chaizvo muupenyu nemuushumiri hwedu hwanhasi. Nhasi uno mumwe munhu anenge achingonzwa chete kuti panenge paendwa nomumwe munhu, naiye ndipo paanenge achida ipapo. Anenge achingoda chete kuti anonyonganisa zviya zvinenge zvaitwa nomumwe. Asi ndinoona kuti pakati paIsaya naMika painge paine kupana mukana. Mumwe aimboendawo nekuku, mumwe achiendawo nekuku, chinova chinhu chakanaka. Dzimwe nguva kuti vanhu vachikakatirana zvinenge zvichikonzerwa nokuti vanhu vanenge vachirwidzana pachinhu chimwe chete. Asi vanhu ngatipananei mukana. Handiti ufunge ndinogara ndichitaura kuchechi kwangu kuti nyika yakakura chaizvo. Zvino zvayakakura kudaro, vanhu vanenge vachifanira kuziva kwokuenda uye nezvokuita zvisingavape kupesana pachavo. Chinhu ichi chikazivikanwa nemunhu mumwe nomumwe, chokwadi Mwari vangafara chaizvo nemashandiro atinenge tichiita. Ndinenge ndichida kuti ugocherechedza uye ugoemura muprofita Mika, nokuti anotaura zvisingavhiringi munhu, nokuti anotaura zvakanyatsojeka chaizvo kuti anenge achitaura kwauri. Ndinoda kuti tigoenda pandima yechipiri muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Mika. Bhuku ramuprofita Mika, chitsauko 1 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti: Inzwai imi marudzi avanhu, imi mose, teererai wenyika nezvose zvirimo. Ishe Jehovha ngaakupupurirei, iye Ishe ari mutemberi yake tsvene. Mudikani, kana uri kunyora, ndinoda kuti kubva pandima yechipiri chikamu chacho ugochipa musoro weshoko unoti shoko rekutanga remuprofita. Shoko rekutanga remuprofita. Muprofita wacho wandinoreva nezvake ndiye muprofita Mika. Mika anonyora kuti vanhu vose vanzwe. Kana achitaura vanhu vose, ndinoda kuti ugocherechedza kuti anenge achitaura vanhu vose. Ndinoona kuti anosanganisirawo iwe, anosanganisirawo neni. Zvichida hongatenderani neni, asi uchazviona kuti apo patinenge tichipfuurira mberi kuti zvichida ndiwe neni chete, tinenge tichitaurwa nokuda kweupenyu hwedu hwatinenge tichirarama. Zvimwe iwe neni tinenge tichizosanganisirwa nokuda kweupenyu hwedu. Muprofita Mika uyu ainge aine shoko rake guru ufungi. Ndinofara chaizvo kana tikarigamuchira muupenyu hwedu. Kana ndichiti nderako, ndinenge ndichitaura kuti nderako. kana ndichiti nderedu ndinenge ndichireva kuti nderedu tinenge tichifanira chaizvo kuti tigorishandisa muupenyu hwedu. Ndinoda kuti nditaure kuti kunyange zvazvo achinyora sevamwe vaprofita vainyora nokuda kwezvimwe zvinhu zvinenge zvamboitika pakati pavanhu, asi shoko rinenge rine chekuita nenguva ino kana kuti nevanhu noupenyu hwanhasi uno. Apa ndinoreva kudaro nokuti mariri mushoko macho mune zvimwe zvinhu zvikuru chaizvo zvakaiswa zvinorarama mauri iwe neni muupenyu, kwete hwakapfuura asi upenyu hwanhasi uno. Muprofita Mika anobva apa zivo kana dzidziso yehurumende yemunhu. Anobva atarisa zvose zvinonzi ndizvo chokwadi nezvinenge zvichinzi ndidzo nhema muchisimba chehurumende yemunhu. Ini ndinoona hangu kuti bhuku rino rinogona kuva bhuku rakanakira vanhu vakasiyana-siyana vane upenyu hwakasiyana. Hakuna munhu angati haana chake mubhuku rino. Munhu anongodaro chete iye ndiye anenge aine mweya wekusada kudzidza. Asi mumwe nomumwe anenge aine mweya wokudzidza chokwadi anacho chake chaachati ichi ndicho changu chaicho. Ibhuku duku sokuona kwavamwe vanhu, asi rinobatsira vanhu vakawanda chaizvo. Uzvicherechedze izvozvo, hama yangu. Ndataura ini ndichiti muprofita Mika anotaura kumunhu wose. Zvino ndinoda hangu kuti uzive kuti iwe neni zvatichigere hedu panyika tisu hedu tinenge tichirewa. Asi kana ukati hako haugari panyika, zvichida ndipo chete paungatiza napo. Zvino muprofita Mika anodana Mwari kuti vagove chapupu kupfungwa dzose dzinenge dzataurwa. Ufunge zvinokosha chaizvo kuti kungava kuparidza chaiko, munhu urege kuita chinhu chokufungidzira chaunenge usina kupiwa naMwari. Zvinokosha chaizvo kuti munhu ataure shoko rinenge richibva kudenga kuna Mwari. Munhu kana achinge ataura zvake chete zvisingabve kuna Mwari, anenge achipedza nguva chete uye hazvigone kubatsira kana kushandura munhu. Shoko rinobuda mumuromo maMwari chete ndiro rine simba. Shoko rinotaurwa nemunhu richibva kuna Mwari, ivo Mwari vacho vachiripupurira, rinenge rine simba chaizvo. Mika anosanangura Mwari saivo vainge vari mutemberi mavo uye vainge vachifanira kubva ikoko kudenga. Chero nhasi uno tinongoramba chete tichitarisa kutaura kwaMwari muupenyu hwedu kuchibva kudenga. Chokwadi, kana Mwari vachinge vataura, chimwe chinhu chinotoitika chete. Ichi ndicho chimwe chinhu chandakanyatsocherechedza chaizvo muupenyu hwangu. Zvino mubhuku ramuprofita Mika Mwari vainge vachizoburuka vachitonga. Ndinoda kuti tiende pandima yechitatu mubhuku ramuprofita Mika chitsauko chokutanga. Bhuku ramuprofita Mika chitsauko 1 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, nokuti tarirai, Jehovha onobuda panzvimbo yake, achaburuka nokutsika panzvimbo dzakakwirira panyika. Kutaura uku kwakanaka chaizvo uye kunoshamisa chaizvo, kunyange zvazvo kuchiita sokunge kunotityisei hako. Chokwadi chinenge chichifanira kutaurwa hacho sezvachinenge chiri, zvisinei hazvo nokuti chinenge chichityisa. Ndinoda kuti urambe uchirangarira, hama yangu, kuti nzvimbo yakakwirira inenge ichirehwa ndidzo dzainge dziri nzvimbo dzakakwirira dzainge dzichishumirwa zvimufananidzo. Chimwezve chandinoda kuti ugoyeuka ndechekuti maguta acho Jerusarema neSamariya ainge akavakwa pamakomo. Zvino zvimufananidzo zvaishumirwawo munzvimbo duku kumavirira. Ndinobva ndaona kuti zvainge zviri pachena chena chaipo. Zvino Jesu anotaura kuti guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Chandinoda kuti ugoziva, hama yangu, ndechekuti guta rimwe nerimwe rine zvarinoita kunzvimbo dzinenge dzakarikomberedza. Ukaona zvinhu zvinenge zvichiitika munzvimbo kazhinji kacho zvinenge zvichibva nemuguta macho rinenge riri pedyo. Zvichida muno muguta macho ndimo mazvinenge zvakatonyanyisa chaizvo. Kana muguta muchiitwa chivi, zvichida munzvimbo dzinenge dzakatenderedza dzacho ndimo munenge mune nhamo yekutapukirwa nacho. Zvino nokuda kwechikonzero ichocho, Mwari vachaburukira pasi vachitsika nzvimbo dzakakwirira dziya dzandanga ndichitaura kuti ndimo mainge muchishumirwa zvimufananidzo. Vanhu vainge vachiona saidzo ndidzo nzvimbo dzakakwirira chaizvo dzapamusoro-soro. Asi chinoshamisa ndechekuti Mwari ndidzo dzavanenge vachiita chitsiko chetsoka dzavo. Ndinobva ndaona hangu kuninipiswa nokuderedzwa kwemunhu pakufunga kwake. Chaunenge uchifunga kuti ndicho chinokosha chaizvo mwari vanogona kungochininipisa nenguva duku. Hama, kutonga kwamwari kunouya muupenyu hwemunhu. Munhu ngaazvininipise chaizvo muupenyu hwake. Ndinoda kuti ndigopedzisa chidzidzo chanhasi nendima yechina muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Mika. Bhuku ramuprofita Mika chitsauko 1:4. Shoko roupenyu rinoti, makoma achanyauka pasi pake nemipata yakaiswa pamoto semvura inodururwa paNinivha. Uyu muenzaniso wezvimwe zvatinonzwa zvichiitika kune dzimwe nyika. Hauna here kumbonzwa nezveiya inonzi vulcano? Seyakamboitika munyika yeDRC. Ini ndichiri kuyeuka hangu uri mwedzi wekumaFebruary uko kana kuti kukadzi, chinhu ichi chichiitika mugore ra2002. Uyezve mumwe muenzaniso wacho ndewekudengenyeka kwenyika. Tinowana kutaura kumwe chete ikoku mubhuku ramadzimambo kuenda mubhuku raHabhakuki. Somuenzaniso, bhuku ramapisarema 18 kubva pandima 7 kusvika pandima 10. Mapisarema 18 kubva pandima 7 kusvika pandima 10. Zvino izvi zvinobva zvapa mubvunzo kuti ndiani zvino anobata nokutungamirira masimba ezvisikwa zvose kana kuti mamiriro ezvinhu nemasikirwo azvo? Zvakanaka, chokwadi chaicho ndechekuti Mwari ndivo vanotungamirira masikirwo ezvinhu. Mwari vanotonga marudzi avanhu uye vanotonga nyika. Zvimwe zvinhu zvinenge zvakaita seizvi dzimwe nguva inenge iri yambiro chaiyo. Munhu akachenjera kana kuti rudzi rwakachenjera runobva rwacherechedza upenyu hwarwo pamberi paMwari. Kwanhasi, hama yangu, ndinoda kuti ndigoguma pano. Ndataura kuti kutongwa kunouya nokuda kwekutadza kunenge kwakaitwa. Zvino ndinoda kuti iwe semunhu ugocherechedza upenyu hwako pamberi paMwari, utendeuke kana zvichida kuti utendeuke kuti ugorega kutongwa. Mwari vakukomborere. Nhasi ndine rugwaro kana kuti nwadhi kana kuti tsamba yandinayo yakabva kushamwari yangu yepedyo. Anotanga iye nekuti musande vachidimuro. Aiwa, wandikomborera nekunditi musande, ndinobva ndanzwa manyemwe. Hanzi netsamba yake, nyasha nerugare zvinobva kuna She wedu Jesu Kristu ngazvive nemi kusvikira Ishe Jesu vachiuya. Iye vanodai kutidzidzisa pashoko roupenyu. Ini ndinoti makorokoto egoredzva, Mwari vakatiitira nyasha, tayambuka tiri vapenyu. Wenyu mudzidzi weshoko reupenyu, ndinonyengetera kuna Mwari kuti varambe vachikuwedzerai upenyu kuti nyika yose igonzwa rurimi rweshona, varambe vachisimudzirwa nedzidziso dzamunotipa pachirongwa shoko roupenyu. Kuno nemhuri yangu tiri kubatsirwa zvikuru pakunzwisisa tsanangudzo nedzidziso dzamunotipa. Ini ndiri kufara zvikuru nedzidziso yamunondipa pamunotaura nezita rangu. Ndinoziva kuti naMwari vari kundisimbisa pakunzwa uye kurarama sezvinoreva shoko reupenyu. Ndinyengeterereiwo kuna Mwari kuti ndirambe ndiri sezvandiri pakubatsirwa nesoko roupenyu. Handigone kurondedzera dzidziso imwe neimwe, nokuti dzidziso dzose dzenyu mutestamende itsva netestamende yekare zvinongondisimudzira. Ndinongoramba ndichikura zuva nezuva. Mwari werugare vagare nemi nokusingaperi. Aiwa, waita hama yangu, ndinokurudzirwa zvikuru newewo muteereri. Ukandinyorera tsamba, ndinogona kuiverenga pano pachirongwa kana ndichinge ndangowanawo mukana wakaita saiwoyu. Asi kunyange ndikashaya mukana, Mwari vanenge vachiverenga tsamba yako, vanenge vachiiona, ini ndinenge ndaiverenga kunyange ndikasaiverenga pachirongwa, asi ndinodawo kuvimbisa kuti ndikakurumidza kugamuchira tsamba yako ndinogona kuiwanisa nguva yekuti ndiiverengewo. Ndinofarira mese muteereri wega wega, ndinokufarira uri shamwari yangu yepedyo, asi ndinotenda Mwari nokukurudzirwa zvikuru sei netsamba iyi. Mwari wakuitirei zvakanaka.